Nengo dzakaita mhirizhonga dzainge dzabva mumawadhi 15 emuchinoi. Nengo idzi idzo dzaisvika 50 dzaiti hadzisi kufara nekupiwa vamiriri neutungamiri hwedunhu dzichiti dzinoda kuzvisarudzira vatungamiri vadzinoda. Senzira yekuratidza kusafara kwavo, nengo idzi dzakavharira vashandi vebato mumahofisi uye kurambidza ani nani zvake ainge achida kupinda mumahofisi ebato. Vatsigiri ava vaipopota vachiti vaida kuti sachigaro wedunhu vaRussell Magunje vauye vataure navo. Mumwe wevanhu vakaita mhirizhonga vaRenius Magorimbo vanoti hapana kuwirana mubato kubva kumusoro kusvika pasi nekuda kwekumanikidza vanhu kuti vamirirwe nevanhu vavasingade.
Havana kurongeka zvekubvira kumusoro kwachekoko vanhu vachana kupinana nje madivisions hobhuswa kuzvati confusion yega yega. Vashoma vanozvinzwisa kuti zvii zvirikuitwa kumusoro, vamwe hatombozivi kuti chii chiitika chongo confusion.
Vamagorembe vanoti nhengo dzavo dzinofanirwa kunge dzichitsvaka rutsigiro pane kurwisana kwavari kuita.
Vatokuvara ziso, mwekuvara muromo, achobva zvinhu zvinhu zvakuitika zvacho utozomuona. Ini madhezi acho aripera nguva itopera, hapasina nguva yekutombosera paitwe zvinhu, patika nguva yemobilization. Instead of mobilizing inhouse case.
Sachigaro wedunhu vaMagunje vanoti vanhu vari kuita mhirizhonga havazivi mitemo yesarudzo yakatarwa nebato ravo.
In terms of MDCT candidature selection yedu, pano zvino zvinhu zvatakabvumirana kunational council zvatinofanirwa kuteera, zvinosanganisira kuti pose kunoitwa macontestations kungari kuri kumawards kana kumaconstituencies tine yatinoti quota system, asi mukati medu taakutoziva kuti tine vamwe vedu vashoma vari kushandiswa kana kushanda nevanhu vezanupiefu voita kunga vasingazivi maparty policies anenge aripo. And province yoga yoga inofanira kutevedzera zvinhu zvakatarwa nenational council.
VaMagunje vati vachaongorora vakakonzeresa mhirizhonga nedonzvo rekuvaranga sezvinodiwa nemutemo webato. VaMagunje vanoti vazhinji vari kuita zvemhirizhonga hazisi nhengo dzavo dzakaperera pazvidiwo zvebato ravo.
Saka tine vamwe vedu vokuti vakazoudzwa manje kuti pauri kuda apa ndepemayouth kana pemadzimai kana pemadisabled kana kuti ndepemavegetarians, vanenge vaakumwisa vanhu doro, vaakuda kuguta mwezo vasingazivi mutemo watakapiwa watakabvumirana mumusangano. So naizvozvo hatise takadzora tsvimbo nenyaya yevanhu vashoma, taakuvaziva and tiri kutora action against vanhu ivavo.
Kusawirirana kwekuti ndiani achamirira bato munzvimbo dzakawanda kunonzi kuri kuitika mudunhu reMaternal and West nemamwe matunhu. KwaMutare, MDCT yakatomisa sarudzo dzemaprimary nezuro. Sarudzo dzemaprimary dzakakonzeresawo mhirizhonga mubato rezanupf masvondo maviri apera, izvo zvakakonzera kuti dzimwe nhengo dzakaita savaDixta Nduna vekuChegutu West navavengai Musengi vekuChegutu East varidze futi, izvo zvakaita kuti vasungwe. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini apa Chigoriwa.